Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechina nyamavhuvhu 16, 2018. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
The intimidation of opposition polling agents, violence in the densely populated suburbs around Harare have all been issues of concern.
Mumiriri weAmerica muZimbabwe vakasangana nezuro nemutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vachiratidza kusafara kwavo nemhirizhonga ine chekuita nesarudzo.
Tinokuda kuti nyaya dzichiraswe pazvinhu chokutanga zvavari kunzi vakaita azvimosva.
Mutungamiri wePeople's Democratic Party vaTendai Biti vanomiswa pamberi pedare redzimosva.
Saka isusu semhuri tiri kuti mashoko aya tinoona magamuchira, nyaya iyi ichiri kutishungurudza, tiri kutsvaga mhinduro kuti zvakafamba sei. Pamusi wa9 March 2015 panova ndipo pakambunyikidzwa taidzamara.
Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reAmnesty International rinoda kuti hurumende yeZimbabwe iongorore nyaya yokutsakatika kwavaitai dzamara. Mumiriri weAmerica muZimbabwe vaBrian Nichols vakasangana nezuro nemutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vachiratidza kusafara kwavo nemhirizhonga ine chekuita nesarudzo yakaitika muHarare musi wa1 nyamavhuvhu, pamwe nezvimwe zvave kuitika munyika zvokushungurudzwa nekusungwa kwevatungamiriri vePeople's Democratic Party vaTendai Biti. Godwin Nyakula anotipa nyaya inotevera.
VaNichols vakaudza vatori venhau kuti musangano wavo navamunangagwa wakafamba zvakanaka chose, uye vakataura pamusoro pezvakaitika musi wa1 nyamavhuvhu pamwe nezviri kuitika munyika.
Violence of August 1st, the deaths of 6 people in the streets here.
Mhirizhonga yemusi wa1 August, kuurawa kwevanhu, kushungurudzwa kwemaagenzi emapato anopikisa pamwe nekurohwa kwevanhu mumisha inogara vazhinji muHarare, zvinhu zvakataurwa neZimbabwe Human Rights Commission uye hurumende yeAmerica inozvishikana nazvo. Isu nenyika dzakaita seUK, Australia, European Union takatopa pfungwa dziri pamusoro penyaya iyi.
Vakati vamunangagwa vakavavimbisa kuti vakazvipira kuremekedza kodzero dzevanhu pamwe nekuona kuti vanhu vemuZimbabwe vagara murunyararo. VaNichols vakati America yakazvipirawo kubatsira Zimbabwe kuti ive neutongi hwejekerere, uye vanoona sekuti nyaya yeshanduko iri kudeedzerwa navamunangagwa navaNelson Chamisa veMDC Alliance inofanira kutsigirwa. Panyaya yekuvandudzwa kwemutemo weZimbabwe Democracy and Economic Recovery Amendment Act, Ambassador Nichols vakati mutemo uyu wakavandudzwa zvichienderana nezviri kuitika muZimbabwe, uye vakati zviri kutaurwa navamunangagwa navaNelson Chamisa zvinoratidza kuti zvinhu zviri kufambana nenzira yakanaka munyika. Vakatiwo mutungamiri wenyika yavo vaDonald Trump negurukota rinoona nezvekunze kweAmerica vaMike Pompeo vakazvipira kuvandudza ukama hwavo neZimbabwe kana ikaita zvakatarwa mumutemo weZidera. VaNichols vakaramba nyaya yekuti America inotsigira mapata anopikisa, vachiti nyika yavo inotsigira utongi hwejekerere, kuremekedzwa kwekodzero dzevanhu pamwe nekuvandudzwa kweupfumi kuitira kuti vanhu vagare zvakanaka. Vamunangagwa vakatiwo VaNichols vakaita zvakanaka chose kusangana navo kuitira kuti vazvinzwire pamuno sefodya matano ari kutorwa nehurumende kuitira kuti vanhu vagare murunyararo.
We must have a correct appreciation of the environment.
Anofanira kuva neruzivo nezviri kuitika munyika. Nekudaro auya kwandiri tikaonesana mamiriro akaita zvinhu munyika. Tiri kuenderera mberi senyika uye tinoda kuti vanhu vedu, imi kuti mugare murunyararo. Tinokwanisa kubudirira chete kana munyika mune runyararo.
Kunyange hazvo Zimbabwe yakaita sarudzo murunyararo, mhirizhonga yakazoitika pamwe nekushungurudzwa kwenhengo dzemapato anopikisa, kusanganisira vaimirira mapato aya musarudzo, kwave kuita kuti nyika nemasangano epasi rese aonese kuti hurumende yava munangagwa haisi kurevesa pamashoko ayo kuti inoda kuti vanhu vagare murunyararo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Mapurisa eZimbabwe Republic Police nezuro akaudza dare kuti akasunga mutungamiri wePeople's Democratic Party zvekare vari nhengo yeMDC Alliance vatendai biti zviri pamutemo kudivi reZimbabwe kuchirundu svondo rapfuura. Izvi zvakaturwa mudare nemufakazi mukuru panyaya dziri kupomerwa vabiti, Chief Superintendent Jealous Nyabasa. Godwin Mangudla anotipa nyaya iyi.
Mumwe wevachuchusi panyaya iyi vaMichael Reza nasi vadedza mufakazi wavo mukuru panyaya iyi vaJealous Nyabasa, avo vaudza dare kuti vabiti vakasungwa zviri pamutemo kudivi reZimbabwe pamuganhu weZimbabwe neZambia svondo rapfuura. VaNyabasa vaudzawo dare kuti vari makore makumi maviri nemanomwe vari pabasa ravo rechipurisa. Vati sekuziva kwavo pane nzira mbiri dzekusunga munhu, uye dzinosanganisira kusunga munhu paine gwaro rinenge rabva kudare kana kuti warrant of arrest, kana kusunga munhu paine fungidziro inogutsa kuti munhu akapara mhosva. VaNyabasa vaudza dare kuti pavakasunga vabiti vakavaratidza magwaro avo ebasa pamwe nezvikonzero zvavaivasungira, uye vati vakaita zvose izvi vachitevedza mutemo wemuno. Asi rimwe remagweta ari kumirira vabiti vaHarrison Ngomo vati havasi kubvumirana nezviri kutaurwa nemapurisa kuti vabiti vakasungwa zviri pamutemo, vachiti vabiti vakatorwa nechisimba kubva kuZambia uko vainge vaenda kunotsvaga upoteri uye kodzero dzavo dzakambunyikidzwa. Vachuchusi vapedza kubvunzurudza mufakazi nhasi, uye magweta avabiti achabvunzurudza mufakazi uyu apo anoti achamubvunzurudza pamwe nekuburitsa pachena kuti vabiti vakatorwa kuZambia zvisiri pamutemo. Vabiti vakaisa chikumbiro chokuti dare risatombonzwe nyaya yavo sezvo vasina mhosva yavakapara.
Tiri kuda kuti nyaya yavabiti iraswe pazvinhu zvivi chokutanga zvavari kunzi vakaita aizi mhosva. Mapepa akaiswa pabiti tongiwe mhosva, pari zvinhu haasi kubudisa mhosva. Chechipiri, kodzero dzavo hadzina kutevedzerwa pamutemo pavakavatora zvisiri pamurau kuZambia vachiungana kuzokuisi pamutemo.
Vabiti vakabuda munyika nechitatu chapfuura vachityira upenyu hwavo mushure mokunge vanhu vanofungidzirwa kuti mauto vavashungurudza mhuri yavo pamwe neshamwari dzavo. Vabiti vakatsvaga upoteri kuZambia pachirundu border post, asi vanoti vakatorwa kuZambia nechisimba nemapurisa, mauto nevasori vakadzorwa kuZimbabwe nemusi wechina. Zvese izvi zvakaitika kunyange hazvo vabiti vainge vanzi nedare repamusorosoro muZambia vagare munyika iyi chikumbiro chavo cheupoteri chichiongororwa. Svondo rapfuura vabiti vakaudza dare kuti vaifanira kunge vasiri muZimbabwe, uye kunyange dai Zambia yainge isingadi kuvapa upoteri, South Africa neNorway dzainge dzabvuma kuvatambira. Nekudaro vaifanira kuregwa vachienda kuSouth Africa kana kuNorway. Nyaya iyi iri kuenderera mberi mangwana apo magweta avabiti achabvunzurudza mufakazi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Zvichakadaro, nyanzvi mune zvamatongerwo enyika uye vari nhengo yeParliamentary Monitoring Trust vaSobaningi Ncube vanoti hurumende iri kungotsvaka kunyaradza vabiti, uye nyaya iyi ichakanganisa kudzidzana kwemapato maviri aya ange achifanira kushanda pamwe chete kuti zvinhu zvifambe zvakanaka munyika. Tabata vaNcube kuti tinzwe maonero avo.
Pakutangisisa, pfungwa dzanga dziripo dzanga dzehurumende dzanga dziri dzekunyararidza vabiti. Saka shoko rakatenderedzwa riya rokuti vabiti vanodiwa mapurisa, namapurisa vakomichi vanodiwa namapurisa, nomukomana weyouth ari kudiwa namapurisa bhondo, yanga iri nzira yokuda kuzama kudzima nhau yokupikisa zvakabuda musarudzo yanga yaratidza kuti yanga yakadzika midzi mukati me bato reMDC Alliance. So kuzosungwa kwavabiti, kana ndakakutarisa, kunobva panhau yavakaita yokuda kubuda munyika kuenda kuZambia. Hurumende yaiva nechinangwa chokukontrola vabiti vari mukati menyika, kwete kuti vagozotaura zvavanotaura vari kunze kwenyika.
Tijekeserei apa vaNcube, sei muchidaro?
Vanonzi musataura pa press conference, vanonzi musa adresa ran kusvika court case yenya yapfuura. Naizvozvo ZANPF negovernment yakwanisa kunyararidza vabiti kuburikidza nezvisungo zvabva kumatare zvokuti havafaniri kunge vachikwanisa kutaura papress conference kana kuadresa rali kuti vataure parali.
Ndizvo zvamunoona zvanga zvichivavarirwa nehurumende badzi?
Handingati ndizvo badzi. Hurumende ine fungwa yokuti vabiti mushure mepress conference yavakapa iya, hurumende yakapika vanhu vayakati ndo vanhu vangangokonzeresa kuti nyaya yokupikisa nokutaridzira yaita uko kuti ingaitwa ingabudirira. Ende pavanhu ivava ndopana vabiti, ndopana vasikalavo nedzimwe dzenguva, ndopana bvondo, ndopana nakomiti. Saka nechinangwa chokunyararidza vanhu ava nokuti vamisezve zvakare kutaridzira kwanga kuchigona kuvapo nokuti vazame kumaintaina runyararo munyika, hurumende yakati regai tinange pamusoro, tinorova musoro.
Munoona here sekuti izvi zvichakanganisa kudyidzana kwebato riri kutonga neMDC Alliance?
Zvikuru ndiri kuona kuti mamiriro aita ukama hwebato riri kutonga reZANU-PF neMDC Alliance huri kuramba huchishata. Kusungwa kwavabiti ikoko kunowedzera kushata kweukama ihwohwo.
Nyanzvi mune zvamatongero enyika vasovanini Ncube vari parunhare kuUniversity of Free State kuSouth Africa neStudio 7. Makaterera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Mukuru wekereke yeZimbabwe Divine Destiny, Bishop Anselimo Magaya, vanoti vakanyorera tsamba mukuru wenyika vaEmmerson Mnangagwa vachinyunyuta nemafambiro akaita zvinhu mushure mesarudzo zvekupfurwa kwevanhu nemauto. Bishop Magaya vanoti vakatora danho rekunyorera vaMnangagwa tsamba nekuti ndiwo mukuru wemauto eZimbabwe kana kuti commander in chief, uye ndivo vanokwanisa chete kuudza mauto zvekuita. Jonga Kanemiri abata Bishop Magaya kuti tunze zvizhinji.
Tsamba iyi vajonga iri kuadresa nyaya yezvakaitika musure memaelections. Tiri kuti isusu vanhu vakapinda mumigwagwa vachiprotesta pamusoro pekusanyatsoburiswa zvazvabuda musarudzo, ndokuchiona kuti masoja akanga ari mumugwagwa akashevedzwa kuti auye. Maonero edu ndekuti izvi hazvisiri necessary nokuti mapurisa vaikwanisa kukontena manumbers ayanga asina kuwanda zvokuwanda zviya zviya. Uyewo zvakare takaona kushudwa nekuzourayiwa kwevanhu vanosvika 7 yezvinezvi. Pamutemo uye nemaprotocols tinonzwisa kuti ndivamunangagwa chete vanokwanisa kunge vakomanda kuti zvinhu zvakadaro zviitike kana kuti vabvumira komandi yakadaro kuti itike kucommand section yearmy. Saka isu tiri kuona sekuti ndivo vari responsible nokurayiwa kwakati kwavanhu. Saka ndakanyora tsamba yokupa yambiro chaizvo chaizvo wokuratidza kuti vaMnangagwa nearmy vakatyora mutemo weZimbabwe, asiwo vakatyora mutemo waMwari wokuti vakauraya.
Saka tsamba yenyu yakatambirwa here uye mati mawana mhinduro here kana mamuchitarisira mhinduro?
Minduro haisati yauya, havawanzipa zvavo minduro. Uye paiso yokutanga ndakanyora muchavangarira kuti makore maviri akapfuura yaya ndakanyora tsamba kuna Mugabe zvakare neyatakazoenda kuparlament havapinduri. Asi chatingangoda kusimbisisa ndechekuti ruzhinji hwacho zvinhu zvatinotaura mutsamba idzodzo ndava tiri vanhu vaMwari vakasazviteerera zvinhu zvinogona kuzovapandukira mune ramangwana. VaMugabe havana kuteerera tsamba iyoyo, vakavapoteredza vanogona kuda kuvaprotekta. Asi chinozoitika ndechekuti yambiro yatinenge tapa ikasatorwa ikasagamuchirwa zvinogona kuvanetsa mune ramangwana.
Asi munofunga here kuti vane zvavari kuteerera kana kuti vachateerera zvamakanyora kunyange vasiri kupindura?
Ndinofunga kuti zvazvinogona kuita ndezvekuti mavari mukati-kati mehana dzavo vanoregista, vanoona kuti zvatiri kuita zviri kuonekwa, vanhu havasi mafudza. Ndochekutanga. Chechipiri, vanoona kuti kereke haigoni kunyarara nokuvanda nyaya iri pachena saizvozvo. Saka izvozvo ndinofunga kuti zvinogona kuita kuti vanzwe zvikuru sei vamunangagwa vaone need yokuti varestraine kudzora vamwe vavo vavanoshanda navo kana kuti vechiuto kana kuti vanoona nezvekuchengetedzwa kweupenyu hwavanhu vazvibate. Nokudawo kwechikonzero chekuti ivo pacho zvavo vanga vachitaura chaizvo nenyaya dzerugare. Saka vanosungirwa neconscience dzavo kana nehana yavo kuti vagone kuitawo zvavanokwanisa kuita kunyange zvazvo vasingazogoni kunyatsozobuda pachena sezvati kuda kuti vaite nokuda kwenyadzi uye kwekuzvikukumadza kwavo.
Avo vanga vari mukuru wekereke yeZimbabwe Divine Destiny, Bishop Anselimo Magaya, vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Munyori mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu reAmnesty International, Vakumi Naidu, avo vakatanga basa nezuro, vanoti chinhu chavari kuzotanga kuita pabasa kunyorera tsamba kune chero achatungamira nyika yeZimbabwe kuti aongorore nyaya yokutsakatika kwavaitaidzamara muna 2015. Parizvino pane makakatanwa pakati pava Emerson Mnangagwa veZANU-PF navaNelson Chamisa veMDC Alliance kuti ndiani akakunda musarudzo dzemutungamiri wenyika. Nyaya iyi iri kumatare. Mukuzeya nezvemashoko avaNaidu, Blessing Zulu weStudio 7 abata munin'ina wavaitaidzamara Dr. Patson Dzamara.
Tiokugamuchira nemaoko maviri nemufaro nendaa kuti chinhu chinofadzawo kana vamwewo vachibatirana neni pamatambudziko anenge akuwirai. Saka isusu semhuri tiri kuti mashoko aya tinomagamuchira. Nyaya iyi ichiri kutishungurudza, tichiri kutsvaga mhinduro kuti zvakafamba sei pamusi wa9 March 2015 panova ndipo pakambunyikidzwa taidzamara kusvika tisvike patiri nhasi. Sekuzivawo kwenyu, hurumende yokwedu kubva kuhurumende yavamugabe kusvika pahurumende yanga iripo yatinovimba kuti yakavhoterwa kuti ibude nevanhu pavakapinda musarudzo mazuva mashoma apfuura yava Mnangagwa, dzese dziri mbiri hapana hurumende yakatora matanho akakwana kuti nyaya iyi inge ichigadziriswa. Sekuziva kwenyu, takanyorera vamugabe, tikanyorerawo even vamunangagwa, asi pahwiri hwavo nehurumende dzavo dzavaitungamira hapana vakatora matanho kuti nyaya iyi inge ichigadziriswa. Saka ni tichinzwawo vamwe kunyanyanya ivava vaNaidu vaakutungamira Amnesty International, inovaboka rakatekeshera pasi pose zvinohwira kodzero dzevanhu, vachitaura vachiti chiito chavo chekutanga vatora basa iri.
Munin'ina wavaitaidzamara Dr. Patson Dzamara vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Vamwe vagari vemuchinoi vanoti havasi kufara nokukwira kuri kuita mitengo yezvekudya zvikuru sei nyika ichangobva musarudzo. Adha Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vakawanda vevanhu ava vanoti mitengo yezvinhu zvinoshandiswa mazuva ose zvakaita semafuta, upfu, nyama nesipo zvakakwira mitengo kubva svondo rapera. Amai Senzeni Mari Mirofa vanoti chigubhu chemarita maviri chemafuta chakakwira kubva pamadhora maviri nemasendi makumi masere kusvika pamadhora matatu nemasendi makumi manomwe. Amai Mari Mirofa vanoti mafuta aya anobva kuSouth Africa, izvo vanofunga kuti ndizvo zviri kuita kuti adhure. Amai Mari Mirofa vanoti zvinhu zvakawanda zvakwira.
zvino kopane zvakachuga yakanguri yakura kashuga ya ma 225 which saka chisi chinodzi chisina kukwira ndocha because mukoma cooking wewe kwataona kuti yakachona yanga iri chi yanga iri dira yakaita kuma 369 plus mafuta anga ruko ndiye ku south angachita 369 ashonewa hapana sina kukwira zvakanguri zvakwira kuma last week uko vaitwa ma elections apa ndopakakwira
mumwe mugari wemuchinoi amai Gertrude Chimedza vanoti zvinhu zvakawanda zvakaita semafuta nemupunga zvakakwira mitengo amai Chimedza vanoti zvimwe zvitoro zviri kutengesa nemari chaiyo kwete Eco Cash kana Swipe mitengo yakadzika amai Chimedza vanoti vanofunga kuti kushayikwa kwemari munyika ndiko kuri kuita kuti mitengo ikwire
tofunga kuti kushayikwa kwemari iyo kudando iri kupidza zvino tozvatongofunga kuona kuti mari inongori muplastic mufoni ndomune mari kuti uwane keshi chaichaiko kune zvakachipa ndokutengeswa keshi asi yekuti uwane keshi hauna kwaunoa mari inenge ichingori mukadhi nemufoni saka izvozviso ndoda kutotenga nekadhi asi keshi ndikuidawo kune kwakachipa kutengwa nekeshi asi keshi handi
mumwe mugari vamacdonald chaitezvi vanoti kushayikwa kwemari mumabhanga ndiko kuri kuita kuti zvinhu zvikwire sezvo vanotengesa vave kutenga mari pamusika mutema
zvinhu zvinotoshuta because maretailers anenge akutomanikidzirwa kunotenga chii mari iyoyo mupublic market saka izvozvo zvinogona kukonzera futi kuti zvinhu zviite sei zvikwire
vachaitezvi vanoti rimwe dambudziko riri kukonzera kukwira kwemitengo yezvinhu ndezvematongerwo enyika sezvo vamwe vemabhizimisi vave kukwidza mitengo nekuda kwekusafara nezvakabuda musarudzo yemutungamiri wenyika vachaitezvi vanoti kukwira kwemitengo kuri kuitika kuri kuratidza kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa havana simba rekuti mitengo igadzikane
zvine chekuita it's a political zviri politically motivated because those few individuals ivo vane mari vakasafarira the outcome zvinhu zvinogona kungomuka zvakachinja just to sabotage the current government and on the other hand the government is very weak on this issue because takatarisa nguva yaamugabe kudhara vaingomuka vakati chinhu chese dhora ende chaitotedzerwa so I think if we look at comrade Mnangagwa havana authority nenhau yeeconomy havana sei havanyatsonzwikwa sterek sezvaitwa vamugabe
nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vachishanda nelabour and economic development research institute of zimbabwe vaprosper chitambara vanoti kusagadzikana munyaya yezvakabuda musarudzo zvimwe zvave kuita kuti vemabhizimisi vakwidze mitengo sezvo vasingazive kuti ramangwana rakamirira sei ndakamirira studio 7 muchinoi ndini Arthur Chigoriwa
Zimbabwe National Statistical Agency kana kuti Zimaster inoti kukwira kwemitengo yezvinhu kana kuti inflation unonzi wakwira kusvika pachikamu chimwe nezviga makumi matatu nemasere kana kuti 1.38% kusvika pazvikamu zvina nezviga makumi maviri nemapfumbamwe kana kuti 4.29% mumwedzi wachikunguru nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Godfrey Kanyenze vaudza Blessing Zulu weStudio 7 kuti hurumende inofanira kusunga dzisimbe kugadzirisa nyaya dzezveupfumi kuti mitengo isarambe ichikwira zvakanyanya nyanya
gore rino zviri kunyanya kunetsa inyaya yemari inodiwa kutenga zvinhu mari yokunze kwenyika sekuzova kwenyu mari yanga ichinetsa kuwana pamisika wemabhanga saka mari inotowanikwa pamisika yokunze nokudaro painotengwa kumisika yokunze panenge paine premium yamunotobvisa kuti muwane mari iyoyo kana mazoishandisa manje kuzondotenga zvamunoda kunze kwenyika munozenge mave kuwedzera mari yamakachajwa pamusika wekunze iyaya saka nokudaro ndo zvinoita kuti mitengo irambe ichingokwira zvakare tiri kuona nyaya yemafuta yanga ichimbonetsa zvakare ndozvezvimwe zvanga zvichiita kuti mitengo yezvinhu irambe ichingokwira. Taona kuti muna April yanga iri kuma 2.7, zvine zvayapfuura 4%. Isitarisa kuti kupera kwegore yaifanira kunge ingori pa 3.5. kazvinotorewa kuti nyaya yekushayikwa kwemari yokunze uku iri kunyanya kukonzeresa kuti mitengo yezvinhu irambe ichingokwira.
Asika vakawanda vanga vachitarisira kuti panopera sarudzo pada zvinhu zvinogadzirika munyaya dzezveupfumi zviri kufamba sei apa?
Upfumi haungogadziriki unyunguduka haisi abrakata abrakata, nekuti munongotaura zvinhu zvobva zvangoenda. Kupera kwemaelectioni maelectioni aya haana kupera zvakanaka, haasi tapera, pane kukakawadzana. Saka vane mari dzavo vekunze vakangomira, havangaunzi mari dzavo kutyara mari yavo panenge pachikakatanwa, panenge paine makakatanwa. Saka naizvozvo upfumi hwenyika hwatomboiswa padivi, nekuti nyaya yeupfumi hwenyika haisiriyo nyaya, nyaya iripo ndeye masimba. Saka pari zvino upfumi hausi kumboonekwa, upfumi huri kutodonha, vanhu vakangotarisana nenyaya yemasimba. Saka ndo dambudziko hombe chairo rokuti nyaya dzozveupfumi hwenyika hadzipo, nyaya iripo iko zvino nyaya yemasimba iyi.
Asi tichitarisa iyo nyaya yemitengo iyi, zvii zvingaitwe nehurumende inenge yabudirira kuti itungamire kwemakore mashanu anotevera kuti igadzirise? Zvii zvinoda kuti zvigadziriswe nechimbi chimbi?
Chokutanga, mari dzehurumende hadzina kumira zvakanaka. Mabatirwo emari yehurumende yatinogara tichingotaura iya kuti mari dzehurumende dziri kuratidza kuti mari inenge yaunganidzwa nehurumende yakawanda yacho iri kungoenda kumasalaries. Hakuna mari iri kuenda kusumudza upfumi hwenyika. Saka pane dambudziko guru saro kuti nokudaro upfumi hwenyika hausi kusumuka. Masectors ese ndofunga vachina masa vaizvitaura budget ravo 2018 kuti mukangotarisa mati ose ngati agriculture, mining, masectors ese zvavo hatisi kunyatsoshanda nesimba rokuti zvinhu zvedu zvisumuke nemwero wekuti tigone kunge tiine mari inokwanirana nezvinhu zvatinoda kuti tinge tichiita. Saka nokudaro idambudziko guru chaizvo zvokuti kuti zvinhu zvedu zvifambe zvakanaka tofanira kutotanga kutoshanda nesimba kumbosiyana nenyaya dzekumakakatanwa idzi, nokuti dambudziko riripo iko zvino nderokuti kana muhurumende macho chaimo chaimo hapana cohesion kana kutunyatsobatana kuti pane hurumende yakabatana iri kunangana nechinhu chimwe chete. Saka nokudaro zvinoita kuti makakatanwa iwayo anenge ari muhurumende anoita zvakare kuti zvinhu upfumi hwenyika husafambe zvakanaka, nekuti vanhu vanenge vasingadhonzerani, vasingadhonzeri divi rimwe chete.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Godfrey Kanyenze vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mumiriri weAmerica muZimbabwe vasangana nezuro nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachiratidza kusafara kwavo nemhirizhonga ine chekuita nesarudzo. Mutungamiri wePeople's Democratic Party vaTendai Biti vanomiswa pamberi pedare redzimhosva. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reAmnesty International rinoda kuti hurumende yeZimbabwe iongorore nyaya yekutsakatika kwavaitai Dzamara. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7 at voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pavoashona.com. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.